hongu ndinorima kuEngland nemafama akati kuti ari munzvimbo dzakasiyana. Iri nyaya dzekurima ndinorima magwere ewhite chibage chichena. Ndinorima muriwo, ndinorima mananga, miriwo yakasiyana siyana, wana tsunga, wana repi, wana mbora. Watinotengesa throughout the UK pamwe chete nemagwere acho nechibage chacho.
Muri kurima minda yakakura zvakadi kana muchiti mune nzvimbo dzamuri kurima?
Pari zvino chibage tinorima about 50 acres zvechibage. Then tine mamwe mazimwe mahectares atinorima mubora, tozoita mamwe mahectares atinorima mananga, tozorima mamwe muriwo atinorima futi watinotengesa.
Makapinda sei munyaya dzekurima uye chii chakaita kuti mude kunge muchirima kwakare kuEngland?
Inini kukura kwedu takakura tiri pamusha, tiri kumaruzevha, tobva kumanyika uko kubhonda. Saka takangokura tichingoita zvekurima, upenyu hwedu hwese kuenda kuchikoro yanga iri mari yekurima. Saka pandakauyawo kuEngland kunoku, pandaigara ndakangotangawo nepagadheni paimba ndichimboona kuti zvinofamba sei. Ndakatangawo munana 2005 ndichimboona kuti zvinomira sei. Saka ndakatanga ndiri pamba, ibva ndazopiwawo kagadheni, tumagadheni tudiki diki. Kwaakuzobva ipapo kwaakuzotsvaga mapurasi.
Muri kuwana musika here wekutengesera zvinhu zvikara muri kumirira kutengesera vana veZimbabwe chete?
Zvirimwa zvedu tinotengesera vanhu vakasiyana siyana. Kune vanhu vakanyanya vanonyanya kutenga ndevekusouthern Africa, vanoitira nyika dzakafanana na Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zambia, South Africa nekunana Mozambique nana Botswana.
Muri kutambirwawo sei nevana veZimbabwe variko kwakare kuEngland?
Vana veZimbabwe vari kunoku vari kufara maningi, varobva kufara maningi vachiti vakomana muri kutiunzira kumusha padhuze. Saka nguva nenguva zuva hariperi risati tabvunzwa kuti mune chakati here, mbora wako here, magwere aibva here baapak. Saka vanhu vari kufara kuti vanenge vasiri kusuwa aba kufunga kumusha nguva dzese kana vachiona zvirimwa zviripo.
Ndatotarisawo kuti mune maprojekti here kana zvimwe zvamuri kuitawo zvekubatsira vangava vanoshupika vari kwakare kuEngland kana kumusha?
Hongu, tinobatsira. Tinoona vanhu vanowirwa nenhamo dzakasiyana siyana. Apo nepapo vanhu vanenge vachingokumbirawo rubatsiro, tinoedza nepatinogonawo kuti tibatsire vangave vanhu vari munomo nevanenge vari kumusha. Fanga nhamo yekumusha tinenge tiinawo, tichikurudzira achibatsirawo nepatinogona.
Mune tarisiro here yekuti mune ramangwana mungadzokera kunorima muri kumusha kana kuwedzera minda yamuri kurima pari zvino kwakare kuEngland?
Ndine tarisiro muno muEngland kuti hongu dai maketi yacho yaramba iripo takwanisa kuwedzera pekurima. Ende shuwiro yanga iripo yekuti dai zvaibvira taonawo maminda kumamisha ikoko kumusha, taikwanisa kunge tichizoendawo kumusha bhozi nguva haisi kumira tiri kuchembera.
Zvii zvamungatiwo mubasa ramuri kuita muri kusangana nezvimhinga mupinyi?
Zvatinonyanya kusangana nazvo inyaya yevanhu vanoshanda mumapurazi. Dzimweni dzenguva tinenge tichitambudzika pakupupura patine chiita patinenge taakukohwa. Tinenge tichida vanhu because magwere edu isusu tingotengesa ari manyoro. Saka vanhu tine chida vanhu vanotibatsira kuti tikurumidze kukohwa. Saka ndoimwe dambudziko ratinotarisana naro renguva iyo yekuti nguva idzodzo tine chida vanhu. Sezvo zvezvinhu zvisingagari kwenguva yakareba. Saka vanhu vekusenza nawo, vekukohwa nawo nevekuzomhanyisa mhanyisa tichiendesa because tinove supplier UK yese. Saka dzimweni dzenguva tinofanira kudhirivhara nenguva yakanaka, dzimwe nguva zvimwe tinoita pamaindaneti. Saka izvozvo zvino ndivo machallenge atinowanzokusangana chikurukuru nyaya yelabor.
Kwauyawo shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera vari kunze, nekuti vakawanda vanofunga kuti kana wabuda muZimbabwe waenda kunze, waenda kumafura manyoro, haungatarisirwe zvakare kunotamba nevhu.
Aiwa, ndinoda kukurudzira kuti munomu vanhu vanopiwa tumagadheni twavo twekurima. Muivhumu tinogona kurima zvinhu zvinotibatsira kazhinji zhinji zvinhu zvine utano, ungave muriwo kana chingave chibage chacho kana magwere acho. Saka tinokurudzira vanhu kana vainewo mukana waonewo pekundorimawo chikafu chavo sekundorima kwataingoita kumusha, kuti taingorima tine tumagadheni pedu apo nepapo, nekungokurudzirana kuti dai tasapotana tichingobatana pamwe chete especially kana tiri kumasango kwatiri.
Mune rimwe basa ramunoita here kunze kwekurima kwamuri kuita uku?
Hongu, inini ndakaenda kuchikoro ndakatraina saaccountant. Saka ndinoitawo ndongonyorawo mabhuku nevamwe vanhu nevandinobatsira.
Vangada kukubatai vanokubatai papi?
Wanoda ondibata pane namba dziripo pane pa Facebook vakanzi Musuo Farm Produce kana kuti namba dzangu dzekunoku dzingori pa Facebook kana muchida kuti ndotaura ipapo ndotaura futi.
Taura henyu.
Namba dzangu dzinoti 00447932707009.
Ndopedza hangu ndichida kuzwa kuti muri murume ane makore mangani uye mune mhuri yakakura zvakadii.
Izvozvi izvi ndine makore anoita 55 saka ndine mhuri ndine vana vaviri.